Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu chivabvu 30 2018 nguva dzava 6 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka tirikutarisira kuti Constitutional Court ichatonga ichipa mutongo unoenderana nekuumbiriro remutemo kwete mutongo unoenderana neruling party.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rotarisirwa nhasi kupa mutongo waro panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvingakwanisa kuvhota here kana kuti kwete.
Constitution yedu yakatanga kushanda 2013. Ndobva vamirira kusvika 2018 kuti vazoita application yekuti voter education ngaiitwe nevanhu vasiri zeki. For 5 years vaine constitution.
Zeki yoendeswa kumatare nenyaya yekuti iyo chete ndiyo inofanira kudzidzisa vanhu nezvesarudzo.
Asi iyo zvino ILO yaona loophole, kana tingati yaona deficiency, kana yaona kuti definition iyoyo ine problem kana kuti ine challenge.
Zimstat yoshorwa nevamwe pamashoko ayo kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa muZimbabwe haudarike zvikamu zvitanhatu kubva muzana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court mangwanani anhasi kumashonganyika building muHarare nenguva dza9:30 riri kutarisirwa kupa mutongo waro panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinokwanisa kuvhota here kana kuti kwete. Kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti zvizvarwa izvi zvinokwanisa kuvhota, hurumende iri kupa zvikonzero zvakasiyana-siyana kuti sei zvisingakwanise kuvhota kunyanya nyaya yemari. Nyaya iyi yainge yambosendekwa parutivi musi wa14 kurume gore rino. Vakaendeswa kumatare negweta vaGabriel Shumba vanoshanda neZimbabwe Exiles Forum vanosanganisa gurukota rezvemitemo, Zimbabwe Electoral Commission nevamwe. Gweta ravaShumba nevamwe ndivatavani mpofu vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday avo vari muFlorida kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Zvakakosha nokuti bumbiro remutemo redu idzva rinotendera kuti vana veZimbabwe vavhote kunyangwe kwavanenge vari kunze kwenyika. Uyezve tinoona kuti muSouthern Africa, Southern African countries vane an agreement yekuti any citizen wemuSouthern Africa kana kuine maelections munyika iri muSouthern Africa, definitely those citizens should be allowed to vote where they are within the region. This is something that was also witnessed by us in Zimbabwe. Pakaitwa maelections ekuMozambique. Mozambican citizens were able to go to their embassy and to cast their votes because apana government ingati yopane logistical problems that they cannot overcome kuti vana vavo vari pa next door neighboring country vakwanise kuvhota. This is the reason why Mozambicans were able to vote in Harare to vote for their government. The same thing should happen in Pretoria. Zimbabweans should be able to go to Pretoria to the Zimbabwean embassy and should be able to cast their vote. And Zimbabweans should equally do the same in Windhoek, Namibia. Zimbabweans should be able to do the same in Botswana, in Lusaka. Now, when it comes kune dzimwe nyika dziri abroad, then I understand kuti panogonanga patsinzi po pane ma logistical problems, but hurumende yedu yaifanogara yakagadzirira nyaya iyoyi because izvi zviri mubumbiro redu remutemo. Saka tiri kutarisira kuti Constitutional Court ichatonga ichipa mutongo unoenderana nebumbiro remutemo kwete mutongo unoenderana ne ruling party. Ipapa takanatsopatarisisa because tuda kuona kuti kana vamunangwa vachipiwa Zimbabwe is open for business, tuda kuona kuti is also Zimbabwe open for justice because justice must be saved. The citizens of Zimbabwe vari kunze kwenyika should be allowed to cast their vote and be able to choose vatungamiriri wavo.
Asika vamwe vari kuti vana veZimbabwe vari kunze hazvingakwanise kuti vange vachivhotera vatungamiriri vari muZimbabwe iwo vasingavamiririre. Izvi zvinenge zviri kune vari muZimbabwe.
Mukoma Zulu, argument iyoyo cannot be anywhere far from the truth. vana vari muZimbabwe vakabuda kubva muZimbabwe vakabuda because of an economic crisis. Asi every day vana vari kunze kweZimbabwe vari kunze kwenyika vari kucontributa muekonomy yenyika. The past few years, 2015, Mazimbabweans vari kunze kwenyika, they contributed almost $600 million into the country as remittances. The next year, they did almost $900 million the remittances zvakadzosa munyika. And in 2016, Zimbabweans living in the diaspora contributed about $1 billion. And mari dzakaunzwa nemazimbabweans vari kunze kwenyika dzakatowanda kudarika whatever was brought into the country as foreign direct investment. Saka argument yekuti mazimbabweans vari kunze havafanhi kuvhotera vatungamiri vavo nekuti havasikuvamirira, that argument is very lame and should not come anywhere close to this judgment because tisu takatobata nyika tiri kunze kwenyika kudai.
Ko, panyaya yemari apa kamukoma Sande veZEC vari kutotadza kuti vanhu vari muZimbabwe macho vavhote zvakanaka?
Ya, panyaya yekuti ZEC iri kuti havana mari yemaelections, inyaya yavo ivo vari kutungamira nyika because tinoona kuti mari dzakawanda dzemaelections dzinotopiwa ne lot of donor organizations. Saka tinoona kuti some of the money yavanenge vachitora vachiisa kumapato avo nekushandisa mari dzo nemwe mutoo usina kunaka. Asi election yenyika is the pillar stone, is the cornerstone of our democracy and is the cornerstone of our government. Zvekuti mari dzekuti vanhu vemuZimbabwe vakwanise kuvhota zvakanaka malogistics esaripo, that actually takes precedence over matrips avanoita overseas nemapeks avanopanana. All that, nyaya dzemaelections should be prioritized.
Sach Garo wesangano reZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday vachitaura vari parunare muFlorida muno muAmerica. Sangano remagweta reVeritas rakaendesa sangano reZimbabwe Electoral Commission kudare repamusoro reHigh Court richiti ZEC haifaniri kurambidza mamwe masangano akazvimirira kudzidzisa vanhu nezvesarudzo, uye kuti ZEC inoti inoda kuti vose vanoda kuita izvi vanofanira kutanga vaenda kuZEC vopiwa zvinhu zvacho zvekuti vanotaura nevanhu vavanenge vachida kudzidzisa. Asi gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti hapana chakaipa pane mutemo uyu.
Voter education kana kufundisa vanhu zvevoter education zvakasiyana neinonzi muchirungu civic education. Voter education kutaura kuti polling station inovhura na7 vanoti bhokisi rinei rakamira rakati munovhota, so kuvhota kunopera nguva dzakati, zvinotarisirwa paunosvika papolling station. Izvozvo hazvigone kuitwa nemunhu asiri iye ari in charge weprocess. Civic education haimo muconstitution. Constitution yedu iri very clear kuti voter education inoitwa neZimbabwe Electoral Commission. Kana ichida inopa vamwe vanhu basa, asi yavaudza kuti izvi ndo zvatichaita. Saka zvavari kutaura vanhu vari kungotsvagawo havo mari basa, asi mutemo constitution yedu yakatanga kushanda 2013. Ndobva vamirira kusvika 2018 kuti vazoita application yekuti voter education ngaiitwe nevanhu vasiri ZEC. For 5 years vaine constitution. For 5 years havana kuita application. Vanhu ngavatonge kuti kuda kuti kuitwe voter education here kana kuti andori maapplication yekudisturba process yeelection.
Vari kutioka iyo Zimbabwe Electoral Commission yacho inenge isina kana mari yekuti inge ichidzidzisa vanhu, nekudaro zvakakosha kuti mamwe masangano akazvimirira oga abatsirewo.
Mutemo haurambidze kuti kana bato rakazvimiririra richida kubatsira ZEC rinoenda kuZEC, runoudzwa kunzi izvi ndo zvatichaita, tichavhura polling station nguva yakati, todai, votedzera izvozvo. Iva ndo zvavasiri kuda, vari kuda kunodzidzisa dzidziso dzavo dziri kunze kweizvozvo. Saka vari kuti tiregei tinoita madiro aJojina kwete kuteedzera zvataudzwa, ndopane nyaya yavo.
Vari kutiwo zvakare Zimbabwe yakanyoreranawo zvibvumirano neSADC, maSADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections, uyewo neAfrican Union yeDeclaration on Principles Governing Democratic Elections, dzinotaura idzo kuti masangano akazvimirira anokwanisa kuita basa irori. Vari kuti hamusi kuita izvozvo zvamakabvumirana nedzimwe nyika nemasangano aya.
Zvavari kutaura izvozvo manyepo. Ndataura kuti vari kusanganisa chinonzi voter education ne civic education. Voter education inoitwa nemunhu ari kuziva kuti ndafunga kuvhura polling station na 6. Ndafunga kuvotesa for 2 days. Hazvimo mumaprinciple avari kutaura izvozvo. Havarambidzwe zvakare nemutemo kuti kana vachida kubatsira zeki vanoenda vonoudzwa zvandataura izvi. Kuti kana makuenda kunodzidzisa vanhu maringe nevhoti yakuya munonovadzidzisa muchiti muchiti muchiti.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari parunare kuchinoi. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo nyanzvi munyaya dzebumbiro remitemo Dr. Alex Magaisa.
Munoona nyaya yekuti vanhu vafundiswe kuti nyaya dzekuvhota dzakamira sei inyaya huru kwazvo, nekuti vanhu vanokwanisa chete kuti vaite zvine musoro vagone kushandisa kodzero dzavo kana vachinge vaziva kuti kodzero dzavo dzakamira sei uye kuti zvinofanira kufambiswa sei. Iko zvino tine vanoti biometric voter registration yakaitwa iyi, kwozoita kuvhota kuchada kuuya uko. Vanhu havatozivi kuti zvinofanira kufamba sei, kuti zvichafamba sei musi, zvasiyana here nezvavaimboita kare kana kuti zvinyowani kana kuti zvakangoramba iri ngoma ndiyo ndiyo. Saka muona ndadaika, tiri kureva kuti vanhu vanofanira kufundiswa. Zeka haisi kufundisa vanhu, haisati yatanga kutombofundisa vanhu nezvemaelection. Izvi zvinonzi inhimbeka, vanhu ngavabatane. Hapana chinoita kuti zeki irambidze vamwe vane chido chekuti vafundise vanhu. Ko pane chakaipa here? Handifunga kuti pane munhu angafundise vanhu achiedza kuti akanganise mafungiro evanhu kana kukanganisa vanhu maziviro avangaite kuvhota. Vanhu vese vari kuzviita nechido. Tinoona kuti Veritas vane nyaya, inyaya yakasimba, inyaya yekuti kana vematare vachinge vakanyatsotarisa zvakatsarukana, vanofanira kubvumidza vanhu veruzhinji kuti vange vaine simba rekuti kana kodzero rekuti vafundisane vachibatsirana nenyaya dzemaelection.
Asi ka tichitaurawo negurukota rehurumende rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari kutiwo, aiwa kana dziri sarudzo hazvingangoita kakuti nyangwe vekunze vauye kuzopindira vachisa mari yekuti vanhu vadzidziswe nezvesarudzo vachiti koivo vanodei pahuku yemweni.
Handifunge kuti vanhu vekunze pane pavanozombofa vakauya muZimbabwe voti vanoda kufundisa vanhu nyaya yekuvhota, nekuti simba racho iroro kana ruzivo rwacho havana. Chinenge chiripo ndechekuti vanenge vachitoshanda nevana veZimbabwe vanenge vachichido chekuti vafundisane nevamwe. Handione paine zvakaipa. Iwo kutaura kwatiri kuita kubumbiro redu remutemo chairo kuti ringe riripo rakabatsirwa nemhuri dzakawanda dzenyika dzaiuya through inonzi United Nations Development Programme, inova vanhu vakawanda vanobva kunyika zhinji dzakasiyana siyana. Izvozvi kudai so kubvunza ivo vezeki vanobatsirwa nevanhu vekune nyika dzakasiyana siyana kuitira kuti maprogramu avo afambe zvakanaka. Yangori kungotaurawo zvako kuri kuitwa kuti aiwa tiri vamwe vanhu vanovazotibatsira, tagara tinobatsirwa kana hondo iri chaiyo chimurenge takabatsirwa nevamwe. Handione pane chakaipa ini kuti kana paine vane chido chekubatsirana nevana veZimbabwe zvakaipei kuti vanhu vabatsirane kuti vafunde vazive kuti zvinofamba sei panyaya dzesarudzo.
Nyanzvi munyaya dzezvebumbiro remutemo Dr. Alex Magaisa vachitaura vari parunare vari muno muWashington DC muAmerica. Sangano reZimbabwe Statistical Agents kana kuti Zimstat rinoti munyika mune vanhu zvikamu zvitanhatu nezvidimbu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6.6% zvevanhu vasingashande. Kunyange hazvo mamwe masangano anomirira vashandi akaita seZimbabwe Congress of Trade Unions nemamwe achiti vanhu vasingashande vanodarika makumi masere kubva muzana kana kuti 80%. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Sangano reZimbabwe Statistical Agents kana kuti Zimstats rinoti munyika mune vanhu zvikamu zvitanhatu nezvidimbu zvitanhatu kubva muzana 6.6% zvevanhu vasingashandi. Kunyange hazvo mamwe masangano anomirira vashandi akaita seZimbabwe Congress of Trade Unions nemamwe achiti vanhu vasingashande vanodarika makumi masere kubva muzana 80%. Gwaro idzva rakaburitswa neZimstats rairi kudaidza kuti 2017 Intercensal Demographic Survey rinoti ongororo yakaitwa nesangano iri yakaburitsa kuti vanhu zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana 52% vanoshanda mune zvekurima uye vanhu vasingadariki zvikamu gumi nezvishanu vanozviitira mabasa emaoko kwozoti vamwewo vose vasara vashanda mumapazi akasiyana siyana anosunga upfumi hwenyika. Mashoko eZimstats aya ari kushorwa neMDCT inotungamirwa navachamisa iyo inoti veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo sezvo makambani akawanda akavharwa kubudikidza nekuwira pasi kwaita upfumi hwenyika. Mutungamiri weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mauchidziva vanoti ruzhinji rwevanhu kunyanya vechidiki havana mabasa vachiti mashoko eZimstats aya haasi echokwadi.
Aiwa statistics idzo kutamba nepfungwa dzevanhu. Zvino zviri kunyorwa kubva kuZANPF headquarters kuYouth League yavo. Apo vanomhanya kubva kunyaya dzavakanga vakapromisa vanhu kuti kuchavanga kuine 2.2 million jobs ahead of 2018 elections. Iye zvino izvi vashaya pekubata. Institutions akaita seiwaya anoburitsa mastatistics akaita seai anofanira kuti areform kuti agokwanisa kuti ape macitizens zvinhu zvakakodzera zvinoita kuti vagogona kuplana kuti nyika iri kuindepi ichibvepi. Zviri kunatsokuratidza kuti zvavaroda kuita izvi zvinoda kuti zvimislide nyika kuti paite sekunzi kune mabasa. Iko kusina mabasa. Hapana asingazivi kuti vanhu vari kurarama nekuvenda. Hakuna industry. Industry yakavhara. Vanhu vari muinformal trade. Saka vanogozoti kwava nemabasa api avanotaura. Zvisinei, isu sevechidiki veMDC tichanyora tsamba kuti tizive kuti kweiyo methodology yavakashandisa kuti vabude nemastatistics iwayo ndeapi. Kana vari vanonyepera vana veZimbabwe. Zvakakosha kuti ma institution akadaro avharwe. Kuti kukwanisa kuti vanhu veZimbabwe vaone the correct information inonzi vanhu vari employed kana kuti vanhu vari pabasa.
Zvichakadai munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 vari kuGeneva kuSwitzerland kwavari kupinda musangano wepagore weInternational Labour Organization kuti zvakaburitswa neZimstats hazvivashamise.
Ongororo yavo vari kushandisa ma standards ekutora information or katingati pachirungu ku definition iri kuitwa ne ILO kuti kana vachiti munhu asingashandi zvinoreva chii. Saka i definition yacho ndiyo iri kukonzeresa kuti tiwane ma figures akafanana neyaya. Saka tifanire kupopota kana kuti popotera Zimstats kuti yakadhakwa vari kunyepa havazivi zvavari kuita asi ivo vari kutedzera mainstruments ekumezha pasi pese. Kana uchimezha kuti vanhu havasi kushanda nezvipi zviri kushandiswa iyo zvino vanhu vari kudzimba vana mai vatingona tishandira kana madzimai edu vana vedu vanogona kuva vachibatabata vari kuumba vanhu vese ivavo vari kuverengwa sevanhu vari pavasa. Munhu anowana income in a space of 7 days regardless kuti income yacho anoiwana sei anokonsidwa semunhu ari pavasa. Saka ungatarisa izvozvo zvinoreva kuti muZimbabwe hapana munhu anomuka akarara muZimbabwe. Vanhu vanoti kunonzi kukiya kiya. Saka ikoko kukiya kiya kwakuverengwa sevanhu vanoenda kuvasa.
Vamoyo vanoti sangano reILO riri mubishi kuvandudza nzira dzinoshandiswa kuverenga vanonzi havashande.
Asi iyo zvino ILO yaona loophole kana tingati yaona deficiency kana yaona kuti definition iyoyo ine problem kana kuti ine challenge. Saka tiri kutarisira kuti panguva shoma iri kuteera panenge pane definition which is going to exclude vanhu vese vakafanana nendambotaura nezvavo. Definition ichauya ichaexclude vanhu vanenge vakamira kumastreet vachitengesa majuice cards, vanobatabata vari kudzimba vachivatsira. Vakawanda vanogona kutosara kunze. Saka tichaona kuti mastatistics nekufamba kwenguva inotera achachinja evanhu vanodefina sevanhu vasingashandi.
Mashoko ezimstats aya anoyawo panguva iyo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa mugwaro rebato ravo rezanu PF rekutsvaga rutsigiro kune veruzhinji pamberi pesarudzo dzegore rino kuti vachaita kuti veruzhinji avo vavanoti havana mabasa vakwanise kushandira mhuri dzavo. Bato reMDCT rinogaro ratidzira munzvimbo dzakawanda munyika richitiwo vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havana kubasa kwavanomukira kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vamwe vanhu vanoti havasi kufara nemashandiro anoita bhanga guru renyika, kunyanya kwakatariswa kushayikwa kwemari munyika pamwe nemhosva dzine chekuita nekubuditsa mari munyika zvisiri pamutemo. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kusafara kwevamwe vanhu uku kwakabuda pamusangano wekunzwa mafungiro everuzhinji pamusoro pekuvandudzwa kwemutemo weMoney Laundering and Proceeds from Crime Amendment Bill wakaitwa nekomiti yeparamende inoona nezvemari muBulawayo neZuro. Mumwe mugari vaMichael Piri vakati bandiko reFinancial Intelligence Unit rinonzi rinofanirwa kuvepo pasi pemutemo uyu rinofanirwa kuve rakazvimirira rega kuitira kuti rigokwanisa kushanda nemazvo.
Maonero evanhu kunze uku ndekuti vekuReserve Bank ndo vari kufambisa mari dziri kuwanikwa muBlack Market. Saka zvikodzeri kuti vave iwo zvekare vanoita sei vanofamba vachida kuita investigations dzacho. Ndachiona kunge zvazvichinge zvichiita nani kuti pave nepolicing unit veinvestigating branch yeamendment ruda kuitwa yekuti vave vari vanomira vari pavoga independent from the Reserve Bank. Zvibude mumaoko yeReserve Bank.
Vazivisiso mukwananzi vakatsinhirawo kuti veruzhinji havana chivimbo nebhanga guru renyika uye mafambisiro arinoita nyaya dzemari munyika. Vakatiwo vanhu vakawanda vane pfungwa yekuti vashandi vebhanga iri ndivo vanoita kuti mari ishayikwe nekuti ndivo vanoiendesa kumikoto kwainozotengeswa zvisiri pamutemo. Vakati panofanirwa kuve nemitemo yakajeka inotaura kuti vanhu vanotengesa mari pamukoto vanoitwa sei, uye vakatsinhirawo kuti boka reFinancial Intelligence Unit rive rakazvimirira rega vachiti kana rikave bandiko reReserve Bank of Zimbabwe harizokwanise kuferefeta mhosva dzine chekuita nekuburitswa kwemari zviri kunze kwemutemo.
Inini maonero angu ndaiona kuti Financial Intelligence Unit yoita independent from the Reserve Bank, because as it is in this bill, it's like it's a department of the Reserve Bank. Kana yakazvimirira yega, it means ichaita vatungamiriri vayo vega vanogara mubhodhi vanosarudzwa according nemaskills avo. Saka kana yadaro inoita independent.
Vamwe vanhu vakapindawo mumusangano uyu vakatiwo vakuru vakuru vehurumende nevezvematongerwo enyika ndevamwe vevanhu vanoita zvekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, vachitiwo makurukota kana vakuru vakuru vehurumende havafanirwe kuwanikwa vaine chekuita neboka rinenge rapiwa basa reFinancial Intelligence Unit. VaDavid Chapika vanoyesa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari vakavhuma kuti kusafambiswa zvakanaka kwemari munyika ndechimwe chezviri kunyanya kutaurwa nezvacho nevanhu vanopinda misangano yavari kuita.
Vanhu vari kutaura zvakawanda, asi chinhu chihombe chavari kutaura vari kuti tiri kuona vanhu vemabhizimisi nemapoliticians vange vari ndivo vanhu vanenge vari kupinda munyaya idzi zvakawanda maningi dzemari isina kuchena, isina kunaka. Kutora kupinza mari, kubudisa mari zvisina mwero. Saka ndizvo ndo nyaya dziri kubuda. Saka vari kuti hatidi kuona government department kana reserve bank yenge iri padhuze pohurongwa unoitwa nyaya dzokuongorora zvinhu zvinoenderana nemoney laundering iyoyi. Saka isusu basa redu ndorekungotora tongounganidza mashoko iwayo, tononyora ripoti toudza the responsible minister ari kusponsa kana kuti ari kudriva bhiri iroriri.
Komiti inoona nezvemari iri kuita misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemoney laundering and proceeds from crime bill munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Komiti iyi yakaita musangano wakadai kuVictoria Falls uye chata mumwe musangano nhasi mumasvingo yozoita mumwe kwamutare mangwana ichizopedzisira nemuHarare nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Warriors chiri kutarisirwa kutamba mutambo wacho wekutanga makwikwi ECOSAFA Cup nemusi wesvondo uye chiri kusimuka munyika mangwana. Asi Zimbabwe haina vatambi vana vari kutarisirwa kubatana nevamwe muHarare nhasi isati chikwata chisati chasimuka kuenda kuSouth Africa vanoti Knowledge Musona, Kama Billiard, Tino Kadewere naCosta Namoinesu. Zimbabwe yakasimudza mukombe uyu kashanu nekudaro iri kutanga padanho repamusoro-soro re-quarter final. Ichatamba nenyika inenge yakunda mugroup B mune nyika dzakaita seBotswana, Angola, Malawi neMauritius. South Africa inova iri kuitirwa mitambo iyi ichatamba mumaquarter final zvakare neanenge akunda mugroup A umo mune Comoro Islands, Mozambique, Madagascar neSeychelles. Mamwe maquarter finals anenge ari pakati peZambia yakatora mukombe muna 2015 neNamibia, kochizoti Swaziland neLesotho. Oh yeah, yeah, yeah. Nako kambo kufamba kwa Paulos kubva kuna Killer T tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rotarisirwa nhasi kupa mutongo waro panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvingakwanisa here kuvhota. ZEC yoendeswa kumatare nenyaya yekuti iyo chete ndiyo inofanira kudzidzisa vanhu nezvesarudzo. Zimstat yoshorwa nevamwe pamashoko ayo ekuti uwandu hwevanhu vasina mabasa hudarike zvikamu zvitanhatu kubva muzana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro achiti muswere zvakanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aChris Gande munhau dzeIsindebele.